Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 6/2021 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Uwandu hwevanhu vaakushaika ine chirwere cheCovid sekutaurwa kwazviri kuitwa nebazi rezveutano muhurumende nyangwe nevamwe vanokwanisa kunge vasitori pakuzikanwa kuti vatoshaika nechirwere ichochi uye nevari kubatwa neutachiona hwasvika pauwandu hwakawanda chose kana ungatyisa kana watingati mavhere aifiga statistically.
Vanhu vakawanda voramba vachifa pamwe nekubatwa nechirwere cheCovid-19 munyika.
Tiri kukurudzira vanhu kuti vagare kudzimba kunyanya mavhenda muguta. Hatisi kutarisira kuti vavemo nevanoita zvemushika-shika. Tiri kukurudzira kuti vanhu vagare mudzimba vateerere zviri kutaurwa nehurumende maererano nekudzivirira chirwere cheCovid-19. Chiriko zvechokwadi.
Kanzuru yeguta reHarare yokurudzira vagari kuti vatevedzere mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reMaryland muno muAmerica chinonyora bhuku rekutanga rekudzidzisa vana mitauro miviri mikuru yechivanhu yemuZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa kuti nezuro vanhu makumi matatu nevana kana kuti 34 vakashaya nechirwere cheCovid-19 vamwe churu nemazana matatu nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 1365 vachibatwa nechirwere ichi. Uhu ndihwo uwandu hwakawandisa hwevanhu vafa nekubatwa nechirwere ichi muzuva rimwe chete kubva zvachatanga kupararira muna kurume gore rapera. Pavanhu vakashaya gumi vari muHarare, vasere kumaNicaland, vanomwe kuBulawayo, vatatu kumaShonaland West, vaviri kumaShonaland Central, vamwe vaviri kumaSvingo, uye mumwe chete kumaShonaland East nemumwe chete kuMidlands. Matunhu asina vanhu vakafa iMatabeleland North neMatabeleland South chete. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika vave mazana mana ane gumi nevasere kana kuti 418. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru gumi nezvinomwe zvine zana nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 17,194. Mashoko atiri kutambira anotiwo vatambi vechikwata cheFC Platinum vashanu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kuTanzania uko vari kutamba mutambo weCAF Champions League neSimba Stars iko zvino. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru gumi nechimwe zvine mazana masere negumi nevatatu kana kuti 11,813. Vanhu vachiri kurwara vave zviuru zvina nemazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nevatatu kana kuti 4,963. Mutezeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vakurudzira vanhu kuti vatevedzere kurudziro yekuti vagare mudzimba, kupfeka mamask uye kugeza maoko senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Asi nyanzvi munyanzvi zveutano uye vakambova mukuru wechipatara cheChitungwiza Dr. Enoch Maida vanoti uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere ichi hunogona kunge hwakatowanda pane hwakaziviswa nezuro uhu.
Uwandu wewane wakushaika inechi lwele che COVID seku taulwa kwa zuri kuitwa nebazirezo utano muurumende nyangwe newangwe wano kwa nsaonge wa story paku zikano wakuti watu shaika inechi lwele chochiwe newari kubatu wano utachona wakashika pa uwandu waka wanda chose kana ungachikisa kana watingati mavere high figure statistically.
Zvata kuona izvi Dr. Maida zvinorevei kuti vanhu vakawanda varikufa vakawanda vachi tapurirwawo icho chirwere ichi.
Izvinhu zvose izvo zvinofunga kutanga November zvipinda muna December umu zvakatoonekwa kuti nyika dzokunana Europe nyakunana America vakanga vakatogara vataura kuti hazvino kunoka zvisina kumira zvakanaka. Nyangwe South Africa ikataurawo vakatotaura kuti kwane imwe chimwe mhando yeutachiona hwecovid ihohu hwaakubata vanhu ende vanhu vari vanoongorora vanototaura kuti utachiona uhwu kana tingati new strain iyo inokurumidza kutatapuriranwa zvikuru zviya zvatingatoti 70% infection rate kusimba kwayo kana kukwanisa kuenda kana ichitatapuriranwa pana vamwe kudarikidza mhando yecovid yokutanga.
Izvi zvinorevei?
Saka zvakutoreva ndezvekuti zviya zvagara zvikurudzirwa kuti vanhu vaite zvakuda kutoti zvitarisiswe zvikuru kuti zvaitwa here. Vanhu kana vachidzipfekai mamaski zvakatarwa zvinovhara muromo nemhino vaite saizvozvo. Vanhu vazhinji unoona vanopfeka maski vachisiya mhino yakadaro kuita sekuti vatopedza kudzivirira kana kuti vanosiya vanoisa pachirebvu vosiya muromo nemhino zvakashama. Izvozvo hazvisi kutobatsira zvikuru. Nyangwe vaya vana mabhizimisi kazhinji unotoona kuti dzimwe nhambo vanenge vakataura kuti kana usina maski hatikusevhi muno, asi vachisevha vanhu vasina mamaski. Vanhu vamwe hapana temperature inochekwa, pamwe hapana sanitizer inenge iripo, hapana mvura kana yekugeza maoko nesipo yacho. Saka zvinhu zvinoita kuti vanhu vatarise kuhurumende kuti vaya vanofanira kunge vachirisa kuti zvose zvakatarwa zviitwe vange varipo vachizvirisa. Nokuti iko zvino izvi tinoona kuti zvikuru tikatarira madhorobheni nyangwe mukufamba kwevanhu vanhu vanga vaita sekungorelaxa kana zviya zvokungoshaya hanya kuti utachiona hunenge hwaakupera hunenge hwadzikira. Asi tiri kutoona kutoti iko zvino izvi pato ipa chaizvo.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambova mukuru wechipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere kana kuti 2.8 million vabatwa nechirwere checovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi matanhatu nezvisere nemazana matanhatu ane makumi matatu nemumwe chete kana kuti 68,631. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu kana kuti 2.3 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSadak ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vadarika miriyoni imwe chete. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi masere nematanhatu ane zviuru mazana mashanu kana kuti 86.5 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vadarika zviuru mazana matatu nemakumi mashanu nezvinomwe kana kuti 357,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni makumi maviri nerimwe kana kuti 21 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million. Vapora pasi rose vadarika mamiriyoni makumi mana nemanomwe ane zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 47.9 million. Kanzuro yeguta reHarare iri kukurudzira vagari kuti vatevedzere mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vakafano bata chigaro chemeya weHarare vaStuart Mutiswa vati zviri pachena kuti guta reHarare ndiro ranyanyo vhiringwa nechirwere ichi nekudaro vanonga vagare mudzimba sezvakataurwa nehurumende senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. VaMutiswa vayambirawo vanotengesa zvinhu zvavo mumugwagwa kuti vatevedzere mitemo yakatarwa nehurumende uye vagare kudzimba dzavo munguva ino.
Tiri kukurudzira vanhu kuti vagare kudzimba kunyanya mavhenda muguta. Hatisi kutarisira kuti vavemo nevanoita zvemushikashika. Tiri kukurudzira kuti vanhu vagare mudzimba vateerere zviri kutaurwa nehurumende maererano nekudzivirira chirwere checovid-19. Chiriko zvechokwadi, tikasateerera tinopera.
VaMutiswa vaudzawo vatori venhau kuti kanzuru ichatora mukana wokuvharwa kwenyika kuchenesa guta.
Zvikukumbirawo kuti nguva iyo ino tichaishandisa zvakare isusu seguta kuti tichenese papo pose panga pachirasirwa marara tichishayiwa mukana nekuda kwekuwanda kwemotikari nekuwanda kwevanhu.
Asi mumwe mugari weMuHarare, amai Barbara Depetepe, avo vanorarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa, vaudza Studio 7 kuti nzara ndiyo inovasunda kuti vabude mudzimba vachinotsvaga cheuviri zvisinei nechirwere ichatekeshera ichi.
Tinozviziva chaizvo kuti chigwere chiripo ende chaapararira chauya kuipa, asi tinorarama seiko isi tisina chikafu apa tinee tichida zvokunotengesa? Saka wodini uri mudzimba? Chigwere chiriko asi todlei?
Mumwewo mugari Muzvare Tendai Chiduku vatiwo kanzuru yeHarare inongogona kutaura chete vachitiwo havaoni kanzuru ichichenesa guta munguva iyo guta rinenge rakavharwa.
Palockdown yekutanga payapaya vakambotizvo vachachenesa guta nekuti vanhu vakavharirwa vaona mukana wokuchenesa, but hapana zvakamboitika. Semune ipapapa handioni zvichiitika ini. Vanenge vachitongotinyeperawo zvavo kuti vachagadzirisa zvinhu. Marara akawandisa senge muno muHarare hazvisi kutomboita.
Hurumende yakaisa mutemo weNational Lockdown Level 4 kwemazuva makumi matatu senzira yekurwisa kupararira kwechirwere checovid-19 icho chakabata vanhu chiuru chimwe chete nemazana matatu ane makumi matanhatu nevashanu nezuro uye kuuraya vanhu makumi matatu nevana nezuro wakare. VaMutiswa vatiwo zvipatara zvekanzuro yeHarare zviri kugadzirirawo kutambira varwere vakawanda sezvo vanhu vari kubatwa nechirwere ichi vari kukwira muguta reHarare. Vanhu mazana manomwe nemakumi manomwe nevanomwe vakabatana nechirwere checovid-19 muHarare nezuro uye vanhu gumi vakafa nechirwere ichi nezuro. Kusvika nezuro guta iranga rarasikirwa nevanhu zana nemakumi manomwe nevana kana kuti 174 uye vanhu vakabatwa nechirwere ichi muHarare chete vava zviuru zvishanu nemazana manomwe nevanomwe kana kuti 5707. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zuru nezuru zvevanhu zvakazara paBite Bridge nekuda kwekunonoka kudhindirwa mapepa ekufambisa kuri kuitika paboda apa. Kudzanai Musengi anotipanyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vari kuda kuzofira kuSouth Africa vataura neStudio 7 paBite Bridge Border Post vati vave nemazuva matatu kana kupfuura vakamiswa paboda nekuda kwedambudziko rekunonoka kudhindirwa magwaro ekufambisa izvo vati zvave kukonzera matambudziko akasiyana-siyana. VaWisdom Gapare avo vange vakauya kumusha kuzororera Kisimusi uye vave kudzokera kuSouth Africa kwavanoshanda vati vari kushushikana zvikuru nenyaya yekuti gwaro ravo rinoratidza kuti vange vasina chirwere checovid-19 richashande sezvo rapfuura mazuva matatu rinofanirwa kushanda.
Dani 3 days trip and up. Congestion, as you can see, kuri kupisa number 1. Maria Pereira, everything, hatisina kana chinhu panapa. Hapana chinobatirika chatiri kunzwa. Vamwe vari kuti tichapinda, vamwe vari kuti tichanzi tite ma yute entri zokere kumpa. Hapana muna ane full information uchichiru nyatso itike.
Mumoyo mzimaya aliku zokera kusava Afrika, angosu doma nesitari kutia mai moyo, vati kugara paboda kwe mazwa matatu, kwa wekua unzira matambu ziko, anosanga nsira kushaya mvura ye kugeza, uye kuruwari wane umwe mwana wavo mudiki.
Takashuka kunu kumisi mandi. Mandi kwa mandi shikeje jitingori pano, chikafu, matweleti, kugeza, sisa na mai mungo ziva, vladoga risho geza, neva na wati na wama kuto chane mvura zipano paboda, plazi zuva, chane ruku pisa, ede paka
Veru jinji wata ora ne Studio 7 wata vasu kunzwisisa kuti chii cha izu chiri kukonzera kunonosa kuti vanhu vadhindirwe magwaro avo ekufambisa. Asi vamwe vanoziva zviri kuitika vati kuwanda kwevanhu kwaitika paboda uku kwakakonzerwa nemashoko akataurwa nemumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ekuveko kwelockdown iyo yakatanga nezuro muZimbabwe. Vanhu ava vati izvi zvakakonzera kuti vanhu vaite chipatapata kuda kudzokera kuSouth Africa. Asi vamwe vataura neStudio 7 vati chimwe chiri kunetsa inyaya yekuti pane zvechioko muhomwe zviri kuitwa paboda apa. Mumwe wevanhu vane maonero aya ndivankosana Dube avo vari kudzokerawo kuSouth Africa kwavanoshanda.
Vanhu vari kupinda nemari apa pageti vari kubhadharisa ma500 kujambisa apa. Handitipei mari tikujambisei. Ndiyo corruption iripo apa. Kuri kupinzwa nemari. Dai tadarika kudhara dzimwe mota dzatakauya nadzo dzatoenda kudhara. Isitiri panapa. Tato kuvara nenzara mari atopera tichingotenga apa.
Taedza kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kuti tinzwe kuti chii chaizvo chiri kukonzera kunonoka kudhindirwa magwaro kwevanhu paBake Bridge Border Post asi nharembozha yavo yanga isingabatike. Vamwe vanoziva zviri kuitika vati kuveko kwekefiu paboda reZimbabwe neresouth Africa kwawedzerawo kunonoka kwekudhindwa kwemapepa ekufambisa. Boda iri harisivharwi panguva yezororo asi kuveko kwechirwere checovid-19 kwakaita kuti Zimbabwe neSouth Africa dziise kefiu. Ndakamirira Studio 7 kuBake Bridge, ndini Kudzanai Musengi.
Dare Rameja Street Nasi ratongera ma DJ matatu gara mujeri kwemwedzi mitanhatu mushure mekubata kwaravaita vaine mhosva yekuunganidza vanhu pavakaridza mimhanzi vachipemberera kusvika kwegoredzva muHarare. Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Vasungwa ava vanoti Arnold Kamudyariwa, uyo anozivikanwa nezita rekuti DJ Fantan, muridzi wekambani inotsikisa mimhanzi yeChill Sport Records, vatafadzwa kadzimwe, avo vanozivikanwa nezita remadunhurirwa rekuti Levels, pamwe navatinashe chana chimwe, avo vanozivikanwa zvikuru mune zvemimhanzi nezita rekuti Dama, vawanikwa vaine mhosva yekutyora mirau yeCovid-19, pamwe nemutemo wePublic Health Act. Pakutongwa kwenyaya iyi, vatatu ava vakabvuma mhosva yavaipomerwa, vachiti vakanga vakaronga vanhu vavai ridzira kuti vasadarike makumi mashanu sezvinotaurwa nemirau yeCovid-19 asi vanhu vakazenge vave kungouya vachiona vachiridza mimhanzi. Mutongi wedare amai Vongai Muchuchiti Guriro vati vatatu ava vagare mujeri kwemwedzi mitanhatu mushure mekusendeka parutivi mimwe mwedzi mitanhatu. Vati vaona zvakakodzera kuti vasungwa ava vagare mujeri sezvo vati kuvati vabhadhariswe faindi kana kushandira mahara kwechinguva kunozivikanwa nekuti community service kuchidzikisira mhosva yavakapara. Vati chirwere cheCovid-19 chiri kuuraya vanhu vakawanda pasi rose. Nokudaro anotyora mitemo inobata chirwere ichi anofanirwa kurangwa zvakasimba. Mutongi wedare ati zvakaitwa nevasungwa ava zvakapinza veruzhinji munjodzi yekubatira chirwere cheCovid-19. Rimwe remagweta yavasungwa ava vatafadzwa hungwe vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare asi vati havana kufara nemutongo uyu.
Tashamisika tese. But kundo zvinoitika mudare hazvizikanwe kuti zvinobuda sei asi mabudira zvaita tichaende kune dare rimberi tinoti vanoona maonero akasiyana here panyaya yemutongo wapiwa nasi.
Vahungwe vatiwo vachakwidza nyaya iyi kudarire pamusoro vachiti kunyange hazvo mukuru wevatongi munyika akati nyaya dzichange dzichinzwikwa nematare munguva ino yekuvharwa kwenyika nekuda kwechirwere cheCovid-19 dziri nyaya dzinenge dziri dzinokodzera kunzwikwa zvechimbi chimbi pamwe nedzavo vanenge vachida kutongwa vachibva kudzimba dzavo vachatora matanho ekuti nyaya iyi inzwikwe.
Chaenda nekunotraya kunisa mapepa edu kana tikaona zvaramba tozotora manhano anoita kuti mapepa ayatambire nekuti nyaya dzevanhu vanenge vari mujere nyaya dziri agent. Constitution yedu inotaura kuti anything to do with liberty is agent. Satotangira ipapo.
Veruzhinji vanga vauya kuzonzwa nyaya iyi varambidzwa kupinda mumatare senzira yekutevedzera zvakatarwa nehurumende kuti vanhu vasaungane senzira yekuedza kuderedza mukana wekutapuriranwa kwechirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nengo dzeparamende dzemuAmerica kubva kudare reSenate nereHouse of Representatives dziri kubatana nasi kuti dziverenge pamwe nekutambira zviri pamutemo zvakabuda musarudzo dzakaitwa muna mbudzi gore rapera. Izvi zvinogara zvichiitwa sechirango makore ose. Danho rekupedzisira mushure mekunge dare reElectoral College ratambira vaJoe Biden musi wa14 zvita semunhu akasarudzwa semutungamiri wenyika. Asi urongwa ugore rino huri kushandiswa nenhengo dzebato reRepublican Party dzichishandisa masimba adzo kutsigira mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump avo vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Nhengo dzebato reRepublican Party muHouse of Representatives dzinodarika zana pamwe nenhengo dzedare reSenate dzinodarika gumi nevaviri dzinoti dziri kuronga kuramba kutambira zvakaturwa neElectoral College kubva mumatunhu matanhatu akakunda vaBiden anoti Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania neWisconsin. Nhengo idzi dziri kuda kuti paumbwe commission yekupenengura zvakabuda musarudzo dzematunhu aya. Urongwa hweRepublicans hunonzi huchatadza kubudirira sezvo bato re Democratic Party riine zvigaro zvakawanda uye nhengo dzaro dzakabatana mukutsigira vaBiden. Dare reSenate kunyange hazvo richitongwa nemaRepublicans harisi kuzotambira urongwa hwekuramba kutambira zvakaturwa neElectoral College sezvo nhengo dzebato iri dzakawanda dzisiri kutsigira urongwa hwekuramba kutambira zvakataurwa neElectoral College. VaBiden avo vakawana zvigaro mazana matatu nezvitanhatu vakakunda vaTrump avo vakawana zvigaro mazana maviri nemakumi matatu nezviviri uye vaBiden vari kutarisirwa kutora mhiko musi wa20 ndira. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kunyange hazvo North Korea iine mitemo yakasimba inobata chirwere cheCOVID-19, nyika iyi nhasi yaita misangano yezvematongerwo enyika, mutungamiri wenyika iyi vaKim Jong-un vachibvuma kuti nyaya yezveupfumi haina kumira zvakanaka munyika yavo. Mhirizhonga dzanga dzichiitika muNiger, Mali neCentral African Republic dzasiya mazana nemazana evanhu vafa. Asi nhumwa yeAmerica kudunhu reSahel inoti pane tarisiro mudunhu iri sezvo nyika dzakawanda dzaita sarudzo murunyararo uye paine dzimwe sarudzo dzakatarisirwa mugore rino ra2021. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reMaryland muno muAmerica, amai yevedzo Chitiga Sibanda vakanyora bhuku ravo rekutanga rakanangana nekudzidzisa vana mitauro miviri mukuru yechivanhu yemuZimbabwe inova Chishona neIsindebele. Amai Sibanda avo vanoshanda segweta vanoti vakaita pfungwa yekunyora bhuku iri nechinangwa chekuti mwana wavo ane makore maviri adzidzire mitauro miviri iyi kuitira kuti asazorasikirwa nechivanhu chake. Vanoti mushure mekunge vanyora bhuku iri vakazoonawo kuti rinogona kubatsira dzimwe mhuri dziri kunze kwenyika dzine vana vadiki kanawo vamwe vakuru vanenge vakaroorwa kana kuroora vasiri vekuZimbabwe. Amai Sibanda vanoti bhuku iri vakarinyora nenzira inobatanidza mazwi nemufananidzo inoyevedza senzira yekukwezva vaverengi kuti vanakidzwe naro. Vanotiwo vatove mubishi kunyora bhuku ravo rechipiri rinotaura nezvemazuva, masvondo nemwedzi yegore. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata Amai Sibanda kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pebhuku ravo.
Pamusoro pebhuku randakanyora iri ndakarinyorera kuti vana vedu vadade netauro yedu yemuZimbabwe. Pane mitauro yakawanda asi Shona neNdevele ndo mitauro mukuru yemunyika yedu.
Chii chakaita kuti musvike pakunyora bhuku iri kana kuti muite pfungwa yekunyora bhuku irori?
Ndakarinyora bhuku iri mwana wangu akazvarwa kuno ane makore mairi isusu tiri Shona uye tiri Mandereri futi saka tachira kuti anzwisise mutauro zvirudzi zvese izvozvo uye afare nazvo nguva dzakawanda zvirudzi izvozvo hazvibatanidzwe asi ndakaona kuti zvinokosha sereke kuti tidzibatanidze nokuti vana vedu vanofanira kuziva mitauro mikuru yemuZimbabwe uye bhuku iri rinogona kubatsira chero vanhu vakuru vari kuda kudzidzawo mitauro iyi pane vakawanda vanogara kunze kweZimbabwe vakaroorwa uye vakaroorwa nevanhu vasiri vekuZimbabwe vanenge vachidawo kudzidzawo zvirudzi zvedu saka vanogona kurishandisawo bhuku iri zvakare uye pane vanoda kuti vana vavo chero vasiri vekuZimbabwe vangova neexposure kudzimwe nyika marudzi akasiyana siyana vanogona kurishandisawo bhuku iroro futi
saka iro bhuku riri kutambirwa sei nevana veZimbabwe
Bhuku iri rinenge riri kudiwa chose nevana veZimbabwe. Pane community yedu yatiri kukura nayo pasocial media tichibatsirana, tichidzidzisana uye pane vamwewo vari kuona kuti hapana mabhuku akadai saka vari kufara nebhuku.
Saka munoona richibatsira here vana netarisiro yamuinayo imi tichiona kuti vazhinji munyika dzavagere vakungotaura nevana vavo nemitauro yemunyika idzodzo
bhuku iri rinofanira kubatsira vana shuwa uye ndinoona sekuti kana takava nemabhuku akawanda akadai vana veduwo shuwa vanofara kudzidza nezvenyika yavo mitauro iyi tinenge takuitaurawo kudzimba dzedu hatisi kuti vana ngavaite fluent kuti vanyatsokuita nyanzvi yezvirudzi izvi kwete tingangoti vanzwisise vagone kutaurawo nehama dzavo dziri kumusha nekunokuwo uye vave nepride nekwavanobva nezvirudzi zvavo sezvinoitawo vamwe vana vedzimwe nyika vanotaura zvimwe zvirudzi
Saka iro bhuku riri kuwanikwa kupi kana kuti rinowanikwa papi kune vanenge vachida kutengawo vachiverenga
pari zvino rinowanikwa rinogona kupreordwa pawebsite yedu www.pilisacreatives.com pilisa chinderere zvinoreva kuti to bring something to life
avo vanga vari munyori wemabhuku uye vari gweta amai yevedzo Chitiga Sibanda vachitaura vari parunare kuMaryland naJonga Kadhemiri weStudio 7 Vanamzvina bhizimisi vechidiki vanoti vanotambira danho rehurumende rekukurudzira vanhu kuti vagare mudzimba senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 zvisinei nekuti chirongwa ichi chichakanganisa zvakanyanya mabasa avo. Mumwe ane maonero aya ndiva John Muchenje ava anoita zvekurima. Kachinzwe hurukuro yavaita namai Gove weStudio 7.
Tinoona ngedanga ratogwa nehurumende rekudzosa lockdown palevel 4. Rakanaka chaizvo nekuti rinobata kuparara kwechigwere ichi. Tikatarisa vanhu vanga vari muno muZimbabwe medu vazhinji vacho vanga vasingachapfeki mamaski. Vasingachaiti masocial distance vanhu vanga vakufa nedenda ravanga vawanda
pane varimi vazhinji vanodyidzana nevanoita mabasa emaoko mukutengesa zvirimwa zvavo tichitarisa nyaya yekuti vanoita mabasa emaoko ivo havasi kubvumidzwa kushanda panguva iyi nemaondere enyu mungati kudzoserwa kwaitwa chirongwa chelockdown palevel 4 zvichakanganisa here basa renyu sevarimi uyezve sevana muzvina bhizimusi wechidiki
ndinoona kuti hurumende yedu yakaisa mabhizimusi anobvumidzwa kushanda nguva yelockdown anonzi maessential service varimi vari part of the essential service zvichireva kuti vachange vachitenderwa kutengesa maproduce avo kumamarkets so ndinokurudzira varimi kuti vaende kumakanzuro avo uye kunzvimbo dzavanenge vari vapiwe tsamba sekuti vakwanise kufamba vachitengesa zvirimwa zvavo pane vamwe vamati varambidzwa kutengesa avo vanoita mabasa emaoko zvinogona kuti kanganisei zvishoma bhizinesi redu nekuti ndo vazhinji vangava nemisika vachitengesa zvirimwa zvevarimi. So ndokurudzira varimi kuti zvinhu zvedu tizviendese mumashops ari formal masupermarkets kuitira tavhoidhe kuora kwazvo.
Muzvinabhizimisi wechidiki vaJohn Muchenje vachitaura vari parunare muHarare naMike Hove weStudio 7. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, kusanganisirawo izvo zviri kuedza kupinda muSouth Africa, pamwe nekutambidzanwa masimba kuri kuitwa muAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 6 Zibandlela 2021 ngisase Jeremiah. Nendabeni zethu namhlanje,
ukukhwela kwamanani lawa ngikhumbula ukuthi ubangelwa ukuthi bese ukuyekethiswe i-lockdown, njalo ngekhefu abantu bebevakasha kakhulu besenza amadili benganaki ukumemetheka komkhuhlane. Okunye njalo sikhangela ukuthi ezibhedlela abongi basebenza bengela PPE, okwenza labo
inani laselitholakale bele COVID-19 likhuphulwe ngabantu abaphezu kwenkulungwane iyodwa 1365 abatholakale bele gciwane leli izwe lokuphela eZimbabwe. Abafundi ababhala imihloliso ye-O-level ne-A-level bahlangane lokunzima bokuphuza esikolo ngenxa yokuvinjwa kwemigwaqo ngabezomvikela lapho kugciniswa i-COVID-19 level 4 lockdown izolo.
Lokhu sikubona kuyinto ediphutha kakhulu ngoba kuphambanisa ekakhulu abantwana abayabhala imihloliso. Sokumele belindele laba abadala abagade labo ukuthi bahlolwe izincwadi zabo, kuye kumiswa isikhathi eside bezama ukukhulumisa namapholisa. Umntwana uyaphuza umhloliso yakhe.
Abomsebenzi wokujabulisa uZulu wabathathu abaguqa umcimbi waseMbare namhlanje bagwetshwe ukuhlala ejele okwenyanga eziyisithupha ngemva kokufunyanwa belecala lokwephula iziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Zonke lezi ndaba leziningi lizozizwa kulo msakazo. Inani lasebetholakale bele-COVID-19 likhuphulwe ngabantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1365 abatholakale belegciwane leli izulu kuphela. Iningi labatholakale belegciwane leli ngabe edolobheni leHarare abangamakhulu phose athoba mine mbili 777. Kuthi idolobho labobulawayo lilabantu bangaphezu kwekhulu 110 sebezinkulungwane phose ezingamashumi amabili 17,194 asebehloliwe bafunyanwa belegciwane leli elizweni jikelele. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inani leli liphezulu okwamagama, njalo ngelokuqala ukutholakala elizweni selokhe lumkhuhlane waqhamuka ngenyanga kambimbitho nyakenye. Ukukhuphuka lokhu kucatshangelwa ukuthi kubangelwa ekuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 elizweni, ukuvulwa kwemingcele okwenza uZulu osuka emazweni anjenge-South Africa angene kweleZimbabwe ngobuningi ngesikhathi sekhefu leKhisimusi. Umbiko owethulwe ngodokotela beZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, iZDHR, basole amanani lawa bethi awavezi iqiniso ngesimo esikhona elizweni mayelana labantu abagula umkhuhlane we-COVID. Bathi njalo ugatsha lwezempilakahle kumele luhlolisise ukuthi eleZimbabwe lingabe selihlaselwe luhlobo lwe-COVID olutsha oluvela kwele-South Africa, ngoba abantu abaningi bengene elizweni ngekhefu bevela khona. Unkosikazi Duduzile Nyathi, ongumongi, uthi ukumemetheka lokhu kubangelwa ukungalandeli iziqondiso zokuvikela umkhuhlane.
Ukukhwela kwamanani lawa ngikhumbula ukuthi ubangelwa ukuthi bese ukuyekethiswe i-lockdown njalo ngekhefu abantu bebevakasha kakhulu besenza amadili benganaki ukumemetheka kwamkhuhlane. Okunye njalo sikhangela ukuthi ezibhedlela abongi basebenza bengela PPE okwenza labo basebenze bengavikelekanga babe sengozini yokuthi kube yibo futhi abathwala umkhuhlane wewusa emzini yabo.
Umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abaphila ngokuthengisa umnumzana Michael Ndiweni uthi umumo ngalomkhuhlane ususethusa.
Imbangela yokuthi inani labantu ababulawa ngumkhuhlane weCovid liqhanse ukuthi kulabantu abangalandaba nokugqoka vele ama-mask yabona umuntu ethawuni ezihambela bexoxa bengena ezitolo umuntu vele emaski ngasesilevini ezixoxela vele ekhohliwe awuzayikhweze nxa sebona amapholisi. So yikho kuba ngento umkhuhlane lo kumemetheke njalo ukuthi abantu abaningi vele abageza izandla. Okunye futhi okumqoka emalokishini ukuthi akulamanzi abantu bayageza ngapha izandla lama-sanitizer ayadura.
Kunje i-COVID-19 isibulele abantu abangamakhulu edlula amane i-418 lokhu leli gciwane laqhamuka elizweni jikelele. Asebesinde kulolu bhubhane sebezinkulungwane ezedlula ezilithumi lanye 11,813. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abafundi ababhala imihloliso yika O-level A-level bahlangane lobunzima bokuphuza esikolo ngenxa yokuvinjwa kwemigwaqo ngabezomvikela lapho kuqiniswa i-COVID-19 level 4 lockdown izolo. Ubathabele Masuku siba lolu daba njalo.
Abafundi ababhala imihloliso ye-O-level kanye le-A-level bahlangene lobunzima bokuphuza ezikolo ngenxa yokuvinjwa kwemigwaqo okwenziwa ngabezomvikela kulandela imizamo efakwe nguhulumende yokuqinisa iziqondiso zokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eze-lockdown. Ngalokho, uNkosikazi Sukoluhle Ndlovu, umgcinisihlalo wenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Royal Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, uthi ngabe limihloliso ike yamiswa.
Lokhu sikubona kuyinto eliphutha kakhulu ngoba kuphambanisa ikakhulu abantwana abayabhala imihloliso. Sokumele belindele labo abadala abagade labo ukuthi bahlolwe izincwadi zabo kuye kumiswa isikhathi eside bezama ukukhulumisana namapholisa. Umntwana uyaphuza umhloliso yakhe, umntwana ufika futhi esephambaniseke kakhulu because ngoba konke lokhu kuyanjani, umntwana kuyamhlukumeza emqondweni wakhe, kuyamu-affecta civilly. Nxa efika ku-examination umntwana ephuzile nemicabango yangikhona ayisabuyi ngendlela eqondileyo. Futhi ngabe vele lokho kwemhloliso kuyama suku lokhu kuphazamisa abantwana endleleni ezikhulu. 1 bahlukumezeka, 2 abantwana kuyaba exposer futhi kula ku-COVID-19 le simemetheke kakhulu.
Omunye wabafundi obesiyabhala imihloliso uNkosazana Natasha Sibanda uthi uphuzile ukufika esikolo.
Isikhathi siya esikolweni siyokubala, udumo lugcine lusiba ngama-roadblocks endaba ye-lockdown. Abantu bebegcwele, so vele amapholisa bengazwakali. Isitori sami vele uthetha isikhathi sokuthi esizwisise noma dingqoke i-uniform angingazukube lokhu besithi sinye abantu lokhu problem yokuthi abantu abaningi belokhu bebele isitori. So bekunzima ukuthi njani esami isitori laso besizwisise. So sithe sidlulapho isikhathi sidlule ngasema-roadblocks ngafigcina fike eklasini vele isikhathi sesingasekho sokuthi ngibhale njalo ngiphuzele ukufika eklasini.
Imizamo yokukhuluma lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo olwe-primary and secondary education umnumzana Thongana Ndoro yehlule ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe kodwa utshele iphephandaba le-Newsday ukuthi leli liphutha elikhulu njalo lusizo olukhulu. Ethi njalo abafundi abaphanjaniswe yilokhu bavunyelwe ukuthi babhale imihloliso yabo. Uthe njalo ababalisi labafundi kumele bavunyelwe ukudlula besiya ezikolo bengavinjelwanga. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
O Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele nakuTwitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abamsebenzi wokujabulisa uZulu u-Arnold Kamchariwa odume ngelokuthi DJ Fantan utafatswa kadzimwe owazakala ngelithi Levels Lotinashe Chanachimwe odume ngelokuthi Dama namhlanje bagwetshwe ukuhlala ejele okwenyanga eziyisithupha ngemva kokufunyanwa belecala lokuqoqa umcimbi kuzavuka kungumnyaka omutsha emzini weMbare besephula iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umantsi umutshutshithi Guwiriro ogwebe abathathu laba uthi bavumile icala labo lokwephula iziqondiso ze-COVID-19 lockdown curfew ezithi abantu kumele bahlale ezindlini zabo phakathi kwehola lika-10 PM kusiya ku-6 AM njalo bengabuthani bebaningi kangako beminyezelene ukuze balondoleze iziqondiso zokungadonselani duzane laduzane i-social distancing. Lokhu kuthalise abanye abantu abathi isinqumo sokubopha abathathu laba siza kwenza bathikaze abalokhu besephula iziqondiso ze-lockdown. Umnumzana Bongani Gwesela isakhamuzi se-Warren Park eHarare uthi isigwebo lesi siqondile.
Ukubotshwa kwalaba bantu abahleke ukulandela umthetho we-COVID-19 ngibona ngani kuhle kwaba ngumzekeliso wokutshengisa ukuthi amapolisa ethu asebenza. Ngoba akula umuntu omele ethathe umthetho ewufake ngaphansi kwezandla zakhe. Wonke umuntu umele elandele i-corona ngoba lowo mkhuhlane ukhona.
Lokhu kusekele kumnumzana Takutwa Makamba isakhamuzi seHarare.
Ukubotshwa kukaFantan ku-right sibili kodwa bengicabanga ukuthi uhulumende naye kodwa uma efuna ukuthi yenze into leyo befike awudingi lezinye indawo okunjengakumashwele kwakulabantu futhi. Kubobulawayo ngale zizathiwa kuba asifike ukuthi kwakulabantu. So sicele ukuthi uhulumende laye kuzame ukudinga abantu bona laba ababesenza into zinalezi ukuthi uhambelane kuhle. Ngoba sineke sikhombele uFantan yethu.
Kodwa esinye sakhamuzi umnumzana Masha Ubhwanya usole kakhulu ukuthi ezizwa kwabathathu laba esithi kakudingeki.
Ukuboshwa kukaFantan noLevels kutshengisa ukuthi there is selective justice when it comes to breaching ama-COVID regulations. Ngoba kulezinye indawo ezazilabantu ezinye home ashwele abantu abangikhona babotshwanga. There are a lot of places around Harare kwakulabantu but we are not hearing ukuthi abantu ababotshiweyo. So asikwazi ukuthi abantu ababotshwayo ngabantu abembare okulabantu abaswelayo khona. Abanye indawo lezi kodwa abantu kwaye bengabotshwa kwaye kungabili ukuthi bayabotshwa bona.
Abathathu laba baqoxe umcimbi owaba labantu abaningi kakhulu endaweni ebizwa ngokuthiwa yi-Chillspot emzini weMbare lapho okwabuya khona abantu abaningi bengalandeli iziqondiso ze-lockdown. Abaningi babengalandeli iziqondiso ze-lockdown ezinjengokungaminyezelani i-social distancing lokugqoka amamaski ngalesi sikhathi leli gciwane lisidla ubhedu. UZulu uba ngumsindo omkhulu eloba ezinkundlani zokuxhumana ezebulenjini ezigoqela ku-Twitter okwenze kuba abathathu laba bagcine bebotshwa. Abathathu laba bebemelela igqwetha labo umnumzana Dumfane Mthombeni ukuthi umtshutshisi ube ngumnumzana Michael Reza. Ngimele iStudio 7 News eHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uselaye abathengisa amafutha ezimota ukubana bakhweze intengo okulinyathelo elikhangelelwe ukubangela ukukhuphuka kwentengo yokudla lenye impahla ezitolo. Ngesikhathi iningi likhala ngobuyanga obubangelwa yikuvalwa kwelizwe phezu kwegciwane le-coronavirus. Ilitha linye lamafutha epetulu ebeliyidola lamasenti alishumi lathobamunemunye $1.19 seliye kudola linye lamasenti angamashumi amabili lanye $1.21 kuthi ele-diesel ilitha linye likhuphuke livela kudola lamasenti edlula alishumi $1.19 laya kudola lamasenti edlula amashumi amabili $1.23. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izomnotho umnumzana Masimba kuChera othi ukukhuphulwa kwentengo yamafutha lokhu kuzaletha olunye njalo udubo wona abantu bevele bephakathi kwendubo eziningi ezibangelwa yikonakala komnotho welizwe.
Singathi thina i-economy le
isebenzisa ifuel eningi kakhulu njengoba sikwazi ukuthi lapha amandla kagetsi akula eneleyo. So abantu abeku manufacturing abaku transport industry ama mobile network operators bayefuna ifuel ukuthi barana ama generator lokuthi ba transport izinto from point A to point B. Ukukhwela lokho okwentengo yefuel siyakwazi ukuthi kunyanga elandelayo kumbe ezimpili ezilandelayo intengo ziyabe sezi lethwa kuma consumers kumbe ubathengi ngoba intengo yezinto ezinjenge sinkwa ezinjenge transport even yama into enjenge airtime kumbe idata uzakhwela ngoba ama companies ayabe sithi wona intengo yefuel isikhwelile so thina sokumele singezelele intengo yama products ethu. So ngibona njengani ukukhwela lokhu okwentengo yefuel uza letha ubunzima obukhulu kakhulu ebantwini, ikakhulu nxa sikhangela ukuthi abantu abanengikhathesi kabasebenzi baku-lockdown.
Manje ngokubona kwakho ukukhwela kwentengo yamafutha lokhu kuzabangela ukuthi umnotho welizwe uhambe njani ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe?
Lapha eZimbabwe uhulumende wabona ukuthi engenza imali eningi kakhulu esebenzisa ifuel. So kulama taxes kumbe imithelo eminingi kakhulu ku-fuel. I-carbon tax lokunye okungama tax okungatsho lutho okumele kungabi khona. So njengoba intengo isikhwela khathesi ku-international market, ama taxes lawana aya bonakala njalo esenza ukuthi intengo ikhwele.
Umnumzana Masimba kuchera yingcwethi ecubungula ezomnotho limuzwe lapho ikhuluma icingweni le-Studio 7 eseHarare. Idale le-Congress lakwelemelika likhangelele ukubana namhla lizabala amavoti awe-Electoral College aveza ukubana umnumzana Joseph Biden owebandla lama-Democrats unqobe umongameli Donald Trump ukhetho lokudinga umongameli olwenziwe ngolwezi lwanyakenye. UTrump ufuna ukuvimba impumela yokhetho lolo esithi waqilwa nguBiden lebandla eliphikisayo. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Abasekela uTrump abagoqela uSenator George Hawley, uSenator Ted Cruz labanye bathi bazavimba impumelo yokhetho ePennsylvania, Arizona lezinye indawo abathi ukhetho waqhutshwanga ngemfanelo. Bakhona njalo abaku-House of Representatives abathi bazakwenza okufanayo. Kukhangelelwe ukuthi amalunga eSenate lawe-House of Representatives bazahlafuna udaba lolu okwesikhathi eside umsekeli kamongameli uMnumzana Mike Pence abesesethula impumela yokhetho lolu nxa sokukhulunywe kwaphela. UBiden ulama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306 kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamajumi amathathu lambili 232. UTrump uthi waqilwa kukhetho lolu. Akula bufakazi obuveza lokhu. Abanye abalandeli bakhe bayatshengisela eWashington DC lezinye indawo besithi alwenziwa ngemfanelo ukhetho eWisconsin, Pennsylvania, Georgia leMichigan owanqoba khona uBiden. Olandela ukhetho lolu umfundisi Rafael Mthombeni uthi akuyindawo okwenziwa libandla lama-Republicans.
Uphonga udlalisa isikhathi sokuthi uphonga udebate wakukhulunywe kukhulunywe kuphindwaphindwe izinto ezivele zisaziwa. Engikubonayo ukuthi ukhetho lwenziwa, ukhetho lwaphumelela, ukhetho selwaphumelela, ama-states wonke afake izidindo zawo ukuthi ukhetho luhambe kuhle, luphumelele kuhle. Laba nje labo kufanele ukuthi bafake isidindo sabo ukwenzela ukuthi kufike ilanga lika 20 leli esilikhangeleyo, 20 January, lapho umongameli omutsha ezathatha isithupha sakhe.
Umnumzana Busani Mbuso Ntini uthi uTrump labanye bakhe bazama ukweba ukhetho.
Bazama ukulisana ilentando zabantu indlela abantu abavote ngayo. Siyananzelela ukuthi iThola College TF hlangene kwayo yavota yapha uBiden amavoti adlula i-306, uTrump waphiwa i-232, uBiden yena ubefisa ukuthola amavoti angu-270. So udlulile lawo mavoti kakhulu, kuyakhanya ukuthi abantu njalo le-Electoral College bahloniphile uvota wabantu bapha u-president-elect uBiden lo-vice president-elect uKamala Harris ukuthi kube yibo abazafakwa esikhundleni ngo-January 20.
Omunye njalo olandela ukhetho lolu, uMnumzana Philip Gawule okubandla le-ZANU PF uthi okwenzakala eMelika kululaza ilizwe leli kwezombusazwe.
Abantu umhlaba wonke jikelele bebekhangele i-America njenge-champion kweze-democracy. Ibisibonelo i-America. Lanxa kulokunye kade singakuboni njengakhonokho, kathe sebezehlisile kakhulu, bayehlisile izinga labo abaphansi kakhulu.
Kusenjalo abakubandla lama-democrats abancintisa e-Georgia kukhetho oluphindwayo olwamalunga edale le-Senate. Umfundisi Raphael Warnock loMnumzana John Ossoff bakhanga lokho ukuthi bazanqoba uNkosazana Kelly Loeffler loMnumzana David Perdue akade bemele isabelo lesi. Ibandla lama-democrats lizakhokhela idale le-Senate kungenzakala lokhu. Ngimele iStudio 7 kuse-Maryland, ngingu-Kip Stube.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Umphathi ntambo wogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa uMnumzana Aaron Motsoaledi utshaya phansi ngentonga ethi izizalwane zeZimbabwe ezingelancwadi ezaneleyo ngeke zivunyelwe ukungena elizweni kungelani lokuthi kulezi nkulungwane ezilamalanga zilokhu zizama ukungena emngceleni weBeitbridge Bridge. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
UMnumzana Motsoaledi utshela abezindaba ukuthi okunye okubangela indwendwe ezinde emngcelweni weBeitbridge yikuthi kulabaningi abazama ukungena bengelawo wonke amaphepha afunekayo.
Anybody wishing to visit South Africa must use the official gates of entry.
Noma sekutheni akekho ozavunyelwa ukungena kwele South Africa engelazo zonke incwadi esizifunayo.
Only travelers with valid PCR tests are allowed into the country.
Uthi labo abatholakala bethola amaphepha e-COVID-19 awamanga bahle baphendulwe emuva amapasipoti abo ahle agcotshwe ukuthi abasafuneki kwele South Africa. Emngceleni uthi amasotsha aqale izolo ukusebenzisa i-helicopter lezikepe ukuba leqiniso lokuthi akekho ongena kwela mvumo. Labo-ke abafika emngceleni bengelazo incwadi esikhombisa ukuthi abalawo umkhuhlane we-coronavirus bayahlolwa njalo nxabe le mali yokuzibhadalela. Ongelayo uyaphenduka. Labo abatholakala belalo umkhuhlane uthi babuyiselwa emuva ngoba iSouth Africa layo ithwele nzima ngenani eliphezulu labantu bayo ababanjwe ilo mkhuhlane. Loba nje siphathamandla zongcele kucelele Zimbabwe sizisebenze gadalala ukudinda amapasipoti alabo abalelungelo lokungena kwele South Africa. UMnumzana Zenzo Nkomo ofike emngceleni ngomvulo ubelokhu engakangeni lalamhlanje. Unkomo uthi eZimbabwe bahambe ngenyawo badindisa amapasipoti kodwa imota zabo zilokhu zisemzileni emide okwamagama kucele leZimbabwe.
Abantu bonke laba bekukhuka kulama-toilet akulamanzi, amanzi yakuthenga oyi-500 ml nge-R10. Siyabona kubuhlungu kakhulu. We don't have leaders who can talk to their counterparts ngoba uzasitshentshelwa ezimsayidi ufike futhi e-SASID wenzeni uhlale. Ilanga liyashisa akula ma-toilets and it's already causing the spread of the pandemic.
Omunye njalo weZimbabwe okhethwe okwaziwa ngokuthi nguMnumzana Sitshela uthi ugcine sebuyela koBulawayo ngemva kokubona ukuthi uzazigcine sebanjwa i-coronavirus elokhu ezama ukungena kwele South Africa.
2 days ukukhiwa you depend on buying amanzi. I toilet uphuma ungena iganga. Kwesikhathi it's not worth it. Kuyabe kubuhlungu kakhulu. Ama COVID certificate iyabe isexpire ukuqhiwa. Abantu ade bekuqhiwa izolo sisonke kanje. Lalamuhla abakaphumi and I can tell you ukuthi ama COVID certificate abo ase expire. Nxa singalandela umthetho akusamelanga bachaphe sokumele babuyele be apply futhi another COVID certificate.
Isiphathamandla sezaphu kwele South Africa umnumzana Future Msebele uthi okwenzakala emngceleni kufanele uyithele lamanhloni iZimbabwe.
Okwenzakala eborder kuyadanisa kakhulu. Lokhu kukhomba ukuthi umnotho welizwe ufile njalo lobukhokheli bezanu lohulumende abalandaba lokwenzakalayo. Sesibonile ama ministers eSouth Africa efika eborder ezama ukuthola indlela abangasiza ngayo. Kodwa bakithi bathule bahlezi leyara. Singuzaphu sithi umongameli umnanaka akasuke kuholiday abuye eBeitbridge border azozibonela icrisis ekhona.
Lobanje lolu daba luthinta kakhulu izizalwane zeZimbabwe. Iofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa ibilokhu ingakaphenduli imibuzo yokuthi ithini ngokwenzakalayo njalo ihlela ukuthatha manyathelo bani ngalokho. Melisudo 7 Johannesburg kwele South Africa ingutuso khumalo.
Kweze midlalo, iqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders seliqalile amalungiselelo okudinga inkokheli entsha. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umbiko okhutshwe liqembu le-Highlanders uthi labo abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umgcini sihlalo weqembu unobhala jikelele kanye lelunga lekhomithi kumele babe sebephosele amaphepha abo kungakedluli mhla zingama-23 kunyanga kaZibandlela. Omunye walaba sebesazakala ubabazancintisa ngubheka Sibanda yena ufuna isikhundla sokuba lilunga lekhomithi.
Mina ngingubheka Sibanda ijaha loyiflabusi kwesipasa kokodlwayo omnyama. So mina lapha ngikhangelele ukuncedisa timu yami njoba vele kathi njalo ukuthi ngincethe lapha lapha yana ngikhatshana but okwakathi sinidikela ngingisondeze eduze sibonisana lamamadoda awe-executive engiwatshayela isaluti ngomsebenzi abawenzileyo. Ithimu ngeyethu, ithimu ngeyenu balaleli. Mina-ke kakhulu ngikhangelela ukuthi sikhanye sincedisane kakhulu ku-Division 1 eyiyi-backbone yethimu. Maningi ama-players njeasuke ku-Division 1 eyiyo esikhangelela ukuthi singabambisana ngayo, sincedisane ngayo, asisena kuthenga ama-players asuka kwezinye indawo.
Omunye njalo esephumele egcekeni ukuba uyasifuna isikhundla sokuba lilunga lekomiti ngumgcini mafu. Umgcini sihlalo weqembu Kenneth Mhlophe yena ubikwa ezancintisana loJohn Fat Sibanda, ikanti uMorgan Dube yena ubikwa ezancintisa ukuba akhethwe ukuba unobhala jikelele. Ophethe isikhundla sikanobhala jikelele okakathese ngu-Israel Moyo yena osaselelungelo lokuncintisa njalo nxa ethanda. Ezinye iinkokheli zeqembu le-Highlanders ezibaliswa umsekeli kamgcini sihlalo uModern Ngwenya kanye lomphathi ngcebo uDonald Ndebele bona basasalelwe ngumnyaka belokhu besezikhundleni. Ukhetho lokudinga inkokheli yentsha kuqembu le-Highlanders luhlelwe ukuba luqhutshwe mhla ziyisikhombisa kunyanga kaNhlolanja ngemva kokuba iqembu leliseliqhube umhlangano walo uqhutshwa minyaka yonke i-Annual General Meeting ngesilungu mhla zingama-23 lanye kunyanga kaZibandlela. Insinda baphendule ebhekane neqembu le-Highlanders ukuba bazayithola yini imvumo yokuba baqhube lowo mhlangano njengoba ukubuthana kwabantu lokuqhutshwa kwezemidlalo okungavunyelwa elizweni kulezi nsuku kungoba inani labantu abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19 liyala lilokhu likhuphuka. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo nguJoseph Njanji.
nesihlobo wathi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Inani elasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe likhuphulwe ngabantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1365 abatholakale bele gciwane leli izolo kuphela. Abafundi ababhala imihloliso ka-A-level O-level bahlangane lobunzima ngokuphuza isikolo kungenxa yokuvinjwa kwemigwaqo ngabezomvikela lapho kuqiniswa i-COVID-19 level 4 lockdown izolo. Abomsebenzi wokujabulisa uZulu abathathu abaqoqe umcimbi wemzini waseMbare eHarare namhlanje bagwetshwe ukuhlala ejele okwenyanga eziyisithupha ngemva kokufunyana belecala lokwephula iziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngathathi. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.